manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 18 2024 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano remagweta reHelen Suzman Foundation ropikisa danho rehurumende yeSouth Africa rekuda kudzinga zvaro zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe exemption permit. Tine hurukuro nemuimbi Thomas Mapfumo nezvemashoko ekuti ari kuda kupiwa imba nemotokari namzvina bhizimisi anonzi nevamwe haana kunyatsochena maitiro ebasa ake Wikneo Chivayo. Tine hurukuro negurukota rezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa nezvemusangano wavari kupinda uri kuitirwa kuUnited Nations wakanangana nekuenzanisa mikana pakati pevanhukadzi nevanhurume. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu muSouth Africa reHelen Suzman Foundation ratura magwaro kudare repamusorosoro kuSouth Africa reConstitutional Court richipikisa zvakaturwa kudare iri negurukota rezvemukati menyika vaAaron Motsoaledi zvekupikisa mutongo wekuti vasadzinge munyika iyi zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zviuruzana nemakumi masere kana kuti 180,000 zvine magwaro ekugara zviri pamutemo munyika iyi anozivikanwa nekuti Zimbabwe Exemption Permits. Matare epasi akapa mitongo yekuti vaMotsoaledi havana kunge vateedzera mutemo pakuda kutora danho rekudzinga zvaro reZimbabwe. Mumagwaro kudare reConstitutional Court mukuru mubazi rezvemukati menyika yeSouth Africa vaLuvuwani Tomi Makode vakati dare repamusoro raifanira kuonawo kuti vaMotsoaledi vainge vataura nevanhu kunyangwe havo vakazozviita vatora danho rekuvadzinga. Asi HSF inoti haisi kuramba kuti vaMotsoaledi vane simba rekumisa chirongwa ichi asi inoti nekuda kwekuti chinobata upenyu hwevanhu vakawanda zvakakosha kuti zviitwe zviri pamutemo. Muguzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru werimwe sangano riri kumirira zvarwa zveZimbabwe muSouth Africa vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu Advocate Gabriel Shumba.
Ukatarira zviri kutaugwa neHelen Suzman Foundation zvino ngoratidzawo zveshuwa kuti minista havana nyaya tikatarira nyaya yekuti havana kugara vamboisa asidheziti mumachati ndo zvimwe zvinotiratidza izvozvo kuti vakashandisa asidheziti yadirector general saka anenge achingova makuwa havamudari ivo chavanoshachii kuisa asidheziti wongotaura kuti ndakamisira zvakati zvakati mareasons akati akati Zimbabwe exemption permit asi ukaenda kumuto kana mudzi wenyaya unongodzokera zvepakuti havana kesi pakuti even director general vari kutaura kuti zveshuwa takamisa Zimbabwe exemption permit tisati taita the necessary consultation kana kuti tisati tawa divi remaZimbabwe exemption permit holders nemacivil society organizations kana kumasangano anogura kodzero dzevanhu.
Asi kubvira zvakaturwa nedare repamusoro kuti vataure nezvizvarwa zveZimbabwe nevamwe vamuri kutaura ava zvakaitwa here semaziro enyu advocate?
Havana zvavakaita vanenge vachitonyepera nyika kana vachiti vakamboconsulta anybody. Chakaitika ndochokuti isusu nana Lawyers for Human Rights vaWhite House Forum nemamaorganization toratamba kwavari tichiti isusu tatikumbirawo kuti muwe divi redu nokuti pane zvigonyero zvakati 1 2 3 4 tikazviisa iri mwadi Chaka kata anamata ngana nubira kwa zero za wani. Tichinyaso tanangura kuti avana kungeba ita the necessary consultation kana kuti kunzera. Inofungwa na stakeholders. Aina kupindugwa tamba heyo. Takango uwona vato shambi za mkana uyo kuti vazie. Kuti wakanga wakanganisha, kuti wango misa wana uza kutitamika Zimbabwe ipemke ndemi tulati na kuita consultation. Dopo wako kumira mange tamba, kuwanu one by one wakiti, kipeswa unofunga no kumisa kukwati kuta kuita Zimbabwe exemption ndemi. Asivi ni yangu ipa upa waiti tuta mifungo heni, waiti utama wakuta amini sama toti saita kuti kumisa. Taka shubasirika no kuti mutemo constitution kwa jesu hai. Ine nge titi kana kuti promotion of access to justice exists. Mitemo hiyo yeye nge itaura uti. Tanga wawa dirire umu. Usatu wango tona decision ino afecta munu ye.
Asi amone ere nyaya ichiti netsei munguwa ino iwa shumba titarsa uti South Africa ya kuita sarutu.
Ndoto wana so kuti iri kunetsese wakana kuti kwanzera kunetsa kwa ya kubira pane zviri kuitwa na minister. Nokuti apa. Varikura atiza kungola waka maka maZimbabwe. Apana kana churu cha variku jitira.
Mukuru, werimwe sangano, rino rwira kodzero dzevana veZimbabwe, South Africa, re Zimbabwe Exiles Forum, uye vari gweta, Advocate Gabriel Shumba, vachitaura vari parunare ku Pretoria, South Africa. Musangano wepagore unozeya nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume weCommission on the Status of Women kana kuti CSW 68 wapinda muvhiki rechipiri muguta reNew York kumuzinda weUnited Nations. Gurukota rinoona nezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa ndemumwe ari kupinda musangano iyi uye ndo vari kutungamirawo chikwata cheZimbabwe. Kuti tinzwe zviri kuitwa kumusangano uyu ngatinzwe hurukuro yaitwa na Mai Mutsvangwa na Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Viki rino kunyanya takuita atinoti maside events patinenge tichiita showcase tinenge tichiita kuZimbabwe tinenge tine side event pa United Nations tinenge tichiratidzira kuti safe places women vese tiri kuda kuti tivape safe spaces panoita kuti vana vataure zviri kuvanetsa tichiratidzira kuti apa pakaitwa mari tikawaka work spaces dzakanaka kana ma SMEs edu akawanda vari madzimai vanoshanda zvakanaka. Saka tichange tine yatinoti Zimbabwe side event yatichaita nhasi. Takaita imwe musi weThursday yanga yakazara vanhu vachidzidzawo. Ana Kenya vaitaurawo zvavari kuita. Ana Uganda vachitaurawo. Ana Tanzania. Ana Namibia. Saka inguwa yekudzidza from each other. Maside events akawanda zvikuru. Nyika dzese dzepasi pano. Ana EU. Ana America. Na Canada, ma African countries, vese vanenge vachitaridzira basara vanenge vachiita kuti nyika dzese dzepasi pano dzigoona kuti kana paine pamusoro kunyatsoita zvakanaka pagadziriswe.
Shiwiro yenyu ndeyei segurukota rezvemadzimai zvamungati muda kudzidza ikokuno zvamuchanopakurirawo vamwe kuZimbabwe?
Shiwiro yangu ndeyekuti tinofanirwa kuona kuti ngape mari sei vanhu mukadzi vatange mabhizimisi. Basara rangu ndo ndekuti nditarise ndepati patiri kutadza kuti ite prevent gender based violence. Ndepati patiri kuti pasaririra kuti nyaya dzekuti vana vasarambe vachingororwa vari vana vadiki. Dzimwe nyika zvizva dziri kuita panyaya dzekuti tinoda kusama resources ndiyo nyaya hombe. Tikadzisesei madzimai edu digital skills. Takaona pakauya COVID mashopu nemamaketi akavhara. Hatidi kuti kana zvikazoitika futi madzimai edu atadzowo kutengesa patinoti online. Saka zvese izvozvi ndoshungu yangu. Toda kuti mudzimai wese asasafe in silence. Azive kuti kana wasvikirwa nedambudziko une kwaunoenda. Kana ridambudziko gender based violence, kana ridambudziko rekurohwa nemurume, kana ridambudziko rekuti mwana ari kurodzwa ari mwana mudiki, kana ridambudziko rekuti kuda kutanga business asi hauzivi kwekutangira, tinofanirwa kunga tiripo kuti tibetsere kuti madzimai abudirire, kana madzimai abudirira Zimbabwe abudirira.
Gurukota rinoona nezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuNew York muno muAmerica. Tichiri panyaya iyi, Mavelas abatawo vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo gadziro gwekwerere. Vanoti kunyange hazvo misangano yakadai yakakosha, pane zvinhu zvakawanda zvinoda kuti zviitwe kugadzirisa matambudziko anosangana nemadzimai.
Gore negore batanidzwe pasi rose United Nations unoita misangano yakanangana nedonzo rokuti madzimai abudirire, madzimai aitirwewo zvakanaka. Chinhu chakanaka zvikuru kurangarira madzimai, kunyanya anobva munharaunda dzinonetseka dzomumaruwa. Tinoona venyika dzakawanda vanotambura ndo vanouya vongouya navakuru vashoma vemudzi hurumende. Kunyika kwedu tinonyanya kuona ivo vanotowana vanodya vari patafura ndo vanonyanya kuuya kumisangano. Kana vabva kunoko vopangamo, hapana chichanoimplementwa nokuti hazvivabati zvinhu zvinenge zvichidzidziswa zvacho vanazvo zvese ivo zvikwanisiro.
Semaonero enyu, zvii zvinofanira kunge zvichiitwa nemakurukota ehurumende ari kumisangano iyi nyanya vakadai sevekuZimbabwe kuitira kuti tione nyaya dzemadzimai dzichizowanikwa dzichigadziriswa mune ramangwana?
Ndinofungira kuti dai kwaiuya madzimai anotambura ungoya nefew leaders vozonodzidziswa. Makore akapera ekati ndigore rapera kana pasiri takaona maestemsonyoni vakauya nenyaya dzetechnology nemamwe madzimai. Handinavo zvangu kuda zvakandipfuura kuzombonzwa zvakaitika. Saka tinovimbawo kuti mai Mutsvangwa zvavauyawo rwendo runo vachinoimplementa zvadzidziswa zvacho izvozvi zvinyuwani, uye vashande nemadzimai anoda rubatsiro direct mudzinharaunda. Tionewo vana maipilo ruoko vachikwidzwa ndege kuuyawo kuUnited Nations kuzodzidziswa, nokuti ndivo vanotoda support yacho, ndivo vanotoda zvidzidzo zvacho naizvozvo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo gadziro gwekwerere vachitaura naMavelas Mhlanganya uye vari kuFlorida muno muAmerica. Muimbi ane mukurumbira zvikuru munyika Thomas Mukanya Mapfumo ari kuramba mashoko ari kutenderera padande mutande reFacebook neX yaimbonzi Twitter ekuti ari kutenda kuti akatengerwa motokari nechikakarara chemotokari namuzvina bhizimisi Wekino Chivayo anogona kudzokera kuZimbabwe oregedza zvekushora hurumende zvaanonzi ari kuita. Taedza kubata vachivayo asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi tabata Mapfumo kuti tinzwe divi rake.
Zvese zvakaitika mwana wamai, hakuna zvinhu zvakadaro. Inini nekwandakatangira kwacho ndimotikari ndiredi. Munomu ndine motikari dzangu dzandiri kushamisa, hadzishamisire aiwa, ndo dzangu idzodzo. ndo dzangu motikari idzodzo. Ini ndiri munhu wevanhu, handina basa nezvimwe zvese zveupfumi zvekuti hanzi dai ndagara mumba yakanaka, dai ndaita ivo zvandiri zvandakapiwa nashe zvando zvangu. Handitore zvinhu zvevanhu ndoti hanzi ndo zvangu, aiwa handikwanisei kuti ndumire ruzhinji, handidaro.
Munotiwo kudii nevamwe vari kutora motikari dzacho idzi dzavari kupiwa navachiva idzi?
Kuda kwavo kana vachizoona zviri zvaiti kwavari, ivo ndivo vane madhisizhoni avo. Ini handingavataurire kuti mungadai makadai, kana ivo vachizoona zviri zvaiti hazvatsoke. Ina handisi vamwe vavo, aiwa handiite izvozvo. Asi handidi zvanguwo kuvasoropodza, meno vane marizini avo vai vari kudzitambira motikari dzavo idzodzo. Inini handisi mumwe wacho, kwete. Ai,
ko sei muri kuzvishora kana kuti muchiti imima mutambire motikari dzakadai idzi?
Aiwa, handikwanise kuti ndizvanzi ndatengerwa motokari. Ndichiona ruzhinji rwevanhu ruchishupika, motikari ndineidiko ini? Chandiri kufaitira handisi kufaitira kuti nditengerwe motokari, ndiri kufaitira kuti vazhinji varombo vagare zvakanaka. Handisi kufaitira kuti ini ndiwane motokari, kwete. Handinei, handidi motokari ini, handiide kana one time, ndine dzangu motokari. Ine zangu motikari andi mofanda kada kuti ndi kanganise mari gada iri mari kuenda zayo kuvanhu varombo ine ndinoshupika asi kune vamwe vanoshupika kupfuura inini kushupika kwandiri kuita daita yamura ivo vanhu ivava zvinoonekwa zvichifamba ende mari idzi mukaona kuti kumusha kwedu zvinhu zvakashota zvakawanda mahospital haana mishonga haana mibhedha haungori zvimahospital zvakudhara zviya zviya vanhu vanenge vachifanirwa kubatsirwa nemishonga vowanawo pekurapirwa pakanaka mavotengerwawo maambulenzi zvinhu zviriko mazuva ano unoona kuti tiri kugara muno muamerica ukaenda kuhospital unotopinda uchitoziva kuti mandiri kupinda muhospital zvinhu zvakakwana hapana chinonzi chakashota kwete
muimbi Thomas Hurricane Hugo Mukanya Mapfumo achitaura ari kuOregon muno muamerica dare reparamende remubritain rehouse of commons riri kutarisirwa musi wechishanu uno kuzeya bhiri rinorambidza kuurayiwa kwemhuka dzemusango nekutengeswa kwenyanga dzenzou misoro kana zvimwe zvinobva pamhuka idzi kana kuti rinonzi iro hunting trophies import prohibition bill nekuda kwechiremerera chine Britain pasi rino bhiri iri rikatambirwa rinonzi rinogona kukanganisa upenyu hwevanhu vari muZimbabwe nedzimwe nyika dzemusadak dzine mhuka dzemusango dzakawandisa dzave kupinda misha yevanhu dzichiuraya vanhu pamwe nezvipfuyo mutori wedu wenhau kudzanai musengi akashanyira vamwe vagari vari pedyo neHwange National Park vave kunetsekana nemhuka dzesango ndokuti panyaya inotevera
inguva dzemabuda zuva uri musi wechishanu apo Joachim Humela mukomana ane makore 12 ekuberekwa achinotasva bhasikoro rake kuenda kuchikoro achibva pamusha paanogara nambuya vake kumaruwa ekumavale kuHwange District mudunhu reMatabeleland North zvisinei nekuti hakwanisi kugara pachigaro chebhasikoro rake sezvo mhomho wake uri mudiki Joachim anoratidza kufara kukuru achichovha bhasikoro rake zvine simba uye munzira anopfuura vadzidzi vane chitsama vari kufamba netsoka vamwe vashoma vachimhanya kuteverana nebhasikoro rake Joachim ndemumwe wevana zana vemuzvikoro zvishanu zvemuHwange District nezviviri muChololo District vakapiwa mabhasikoro pasi pechirongwa chekubatsira vamwe vana vanoshaya vanogara kure nezvikoro chiri kuitwa neboka reZimbabwe National Wildlife Authority kana kuti ZimParks richishanda pamwe nesangano reInternational Fund for Animal Welfare kana kuti IFOR mbuya vaJoachim amai Spiwe Moyo vakaudza Studio 7 kuti ivo nevamwe vagari vanogara vachityira upenyu hwevana vavo nekuda kwemhuka dzinorura munzvimbo iyi mutevedzeri wasachigaro wekanzuro yeHwange Rural District Council vavulindlela gasela vanoti sezvo zvikoro zviri kure vana vari munjodzi nekuti vanodarika nemumasango ane zvikara
wadhi yangu iri kumatetsi uko ndine muganhu neNational Parks ndine zvikoro zvinosvika izvo 6 pawadhi bangu mimwe misha iri kure nezvikoro zvetu so tine tambudziko rakati pakufamba distende inofambwa nevana vechibva kumba vechienda kuchikoro
muzvidzidzo zvavo vana vemuzvikoro zvemuHwange vanodzidziswawo nezvemhuka dzesango kusanganisira zvavanogona kuita kana vachinge vasangana nemhuka idzi nekuti kusangana nadzo chinhu chinogona kuitika chero nguva Ishe Dingani nelukova wekuHwange vakaudza Studio 7 kuti dambudziko rekuti vanhu vari kuvhiringidzirwa upenyu hwavo nemhuka dzesango riri kukura
mhuka dziri kunoku dzaakunesa chemwa peshare shumba inopinda mudhangara ravanhu kuuraya dhonge mwombe mbuzi telling the truth kuti zuro mwombe yange yakarumwa so ndiyo conflict yacho too much nemhuka idzi zviri kuuya mumisha manje these days injuring people saka seeing we are conserving mhuka idzi tiri kugara nazvo vabasira chaizvo vana vanobva kure vanomuka makuseni kudzokera futi usiku saka kana vana mabhasikoro zvakadai zvichavayamura chaizvo
kunze kwekupa vana vechikoro mabhasikoro ZimParks nesangano reIFOR vari kubatsira vamwe vana nekuabadarira mari yechikoro kucheresa zviborani zvinobatsira vagari kuti vawane mvura uye kuitira madiridziro pamwe nekugadzira matanga anobatsira kuti zvipfuyo zvevagari ava zvisadyiwa neshumba kana mapere. Vasimba Rashe Chiseva ndiwo mukuru mukuru wezvirongwa zvekudyidzana nevagari musangano reIFO. Vanoti donzo guru rezvirongwa zvavari kuita mushandira pamwe nazvo nevezimparks nderekuti vabatsire kusimudzira upenyu hwevagari.
Maprojects anoitwa anozama kuumbiridza nekudyara batira pamwe chete kuti zviwanikwa zvesango zvinosanganisira masango, miti, uswa nemhuka pachizvadzo dziwane kugara kwakanaka, uye vanhu vari munharaunda idzo dzimwe chete idzodzi vawanewo zvinobatika zvinoumbiridzawo nekuvandudza upenyu hwavo, iyo yatinoti muchirungu promoting of harmonious coexistence.
Asi vamwe vakaita semutauriri wezimparks vatinashe farao vanoti zvave kuda kuitwa neBritain kurambidza kuti mhuka dzakaita senzou idzo dzawandisa musadak dziurayiwe kuchapa kuti kunetsana kwevanhu nemhuka kuenderere mberi.
Rapfuura ra 2023 vanhu vakarasikirwa neupenyu mushure mekunge vasangana nemhuka dzemasango vanosvika iwo makumi mashanu. Uwandu uhu hwatidererei kubva pamakumi matanhatu nemanomwe egore rapfuura ra 2022, asi zvinoramba zvichitishungurudza nekuti vanhu vakaramba varoramba vachikwazwa nenyaya yemhuka, nekuti padzinenge dzichashaya mvura madzinogara dzinofamba nzendo dzakareba dzichitsvaga mvura ndopadzinosangana nevanhu, poita makwikwi pakati pemhuka nevanhu vese vachida mvura kana chikafu. Ndodambudziko ratinati
vamwe vari kupikisa danho rekuda kurambidza kuurayiwa kwemhuka vanoti nyika dzakaita seamerica nebritain hadzitevedzeri zvadzinoparidza sezvo idzo dzichitendera kuurayiwa kwemhuka dzinenge dzawandisa munyika idzi, asi nyika idzi dzinoti mhuka dzakaita seshumba nenzou dzikanzi dziurayiwe dzinogona kuguma dzatsakatika zvachose. Ndakamirira Studio 7 pamavale primary school kuwange ndini kudzanai musengi.
Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi tiri kutarisa nezvesarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa munambudzi gore rino. Vari kukwikwidzana ndiva Joe Biden vakamirira bato remaDemocrats uye vaDonald Trump vebato remaRepublicans. Kuri kutarisirwa kuti kunenge kuine vamwewo vachapinda musarudzo iyi vakazvimiririra. Zviri kubuda kubva kune vari kutsvagira vaBiden navaTrump mari yekukwikwidza musarudzo idzi zvinoratidza kuti vaBiden ndivo vari kuwana mari yakawanda pari zvino. Sangano ravaBiden rakazivisa kuti mumwedzi wakukadzi vakawana mari inoita mamiriyoni makumi mashanu nematatu ekutsvagisa rutsigiro. Ukuwo vari kumirira vaTrump vanoti havana kukwanisa kuwana mari yakawanda uye vari kupedza nguva zhinji vachiedza kugadzirisawo zvimwe zvinhu zvinenge zvataurwa navaTrump zvinozoshorwa nevemapepanhau. Mukuziya nezvenyaya iyi Tanonoka Wande weStudio 7 abata vanoshanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vatimuringai kuti tinzwe divi ravo.
Kuona kwangu ndiri kuona kunge panenge pachaenda kudhonzerana nekuchinjana kwekutungamira kumapolls. Pari zvino tiri kuona kuti vaTrump pane mamwe mapolls vakatungamira ne 3 points pamwe ne 4 points, asi manational polls anenge ari padhuze pauviri hwavo ivo navaBiden.
Vamuringai, vaBiden navaTrump vari kufara here nemafambiro ari kuita sarudzo dzavo?
Ndiri kuona kunge vari kufara nemafambiro ari kuita masapota avo nemakampeini avo, nekuti takaona vaBiden vachibva muState of the Union address vakapinda muState of the Union vanhu vachitya kuti pamwe vangasingazokwanisa kumita maexpectations, asi takaona vaBiden vachidya moto vachitaura kuti ivo vari kuda kusarudzwazve kana vakabvumwa neAmerica for the next 4 years. Vakati vakura hazvirambike vakataura zvavakwanisa kuita kuti America idzokere pachinhano chayanga iri before COVID. Vakataura iwo kuti nyaya dziri kuitika dzehondo idzi America iri kubatsira nokuti havasi kuda kuti vana vedu vaende vanorwisana nevanhu on the ground kana kuti zvinonzi boots on the ground.
Ko vaTrump vakamira papi?
VaTrumpwo vakatanga kampeni yavo vachifunga kuti nyaya dzavo dzinenge dzichabatsirwa kukandirwa pazhe nemajaji, asi majaji mazhinji ari kuti hapana munhu ari pamusoro pemutemo muAmerica. Munhu wese anofanira kuteera bumbiro remutemo, saka vanofanira kuenda kumakoti kuti vagadzirise nyaya dzavo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vati Muringai vachitaura naTononoka Wande weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica. Iko zvino tochimbonzwa pfungwa dzenyu vateereri.
Makadii paStudio 7 vashamara remose, ndinokukwazisai. Naitai tiwo dambudziko. Pane chikoro chiri kumaraini kwedu kuno kukambuzuma kuno chinonzi Kurai Primary School. Naizvenyu vanodzingira vana mari yekuti havana kubhadhara mari yebhazi. Ukabhadhara mari yefees vanobvisa mari yevese vanzotabvisa mari tasa kubhazi hamuna kubhadhara mari yebhazi. Nai mungatibvunzirewo Minister of Education kuti mari yebhazi gore rino nenzara zvinhu zvakaoma kudai. Atatambura nechikoro ichochi chinodzinga vana mari chaicho yechikoro tiri kubhadhara nemaus takazvinzwisisa. Izvo zvava kudzinga vana kuti tikudzingira enda imotora mari yebhazi. Bhazi reizvinhu zvakaoma kudai sogore renzara. Tini pandodza papa kambuzuma.
Pastudio makadi tinofara netsigiro renyu nechokwadi chenyu, asi taakuti vezanu avo vatikuvadzisa nenhamo. Ndavagadzirise penyu nyika iende kumberi. Ndavape mufanho wechidiki chimuchi. Tatenda pastudio.
Ngareje vateereri veStudio 7, unobhuya ndimufundisi Moyo. Ndoda kutaura ngozo njara yapinda munyika yeZimbabwe. MuZimbabwe maita njara inotyisa. Mvura yakona yarambira mudenga, vanhu vanga vakarima gore rino. Zvino zvimafunde zvakona zvaoma nezvimabonore kuti kwa. Ino mvura yakona yona inongobvira-bvira, vanhu havana chokubata gore rino. Vanhu votogwinya musana kushandira mhuri, kokuti kana mukasasungira mhuri ingafa. Takahamba Zimbabwe yese ingori njara. Vanhu vakutorya kamwe pazuva, otomwa mvura otoguta, akatibusa mutatu otomwa mvura otoguta. Kokuti hei njara yakona mune chimwedzi waMachi.
Makadii kuStudio 7. Ine ndiri kurwadza zvikuru kwazvo. Neuyo murume unozviti munanga agona. Anoda kurambira pachigaro. Inguva yachiwenga wokuti apindewo. Ngaabve, hatichamuda munhu iyeye. Ngaabve kubvira futa, tiri kumuona. Mutemo watakabomberera mutemo watakavhota rinotaura kuti 10 years. 10 years dzakwana zvake zvaakutaura zvekuti anoda kufamba chidzokorora. Taramba. Ngaabve. Kwese uku ada kuiwedza kumanikidzira kusvika 2030 aripo. Muchaona 2028 anofanira kubva, but iye zva2030 anenge aripo achirambira. Ngaatobva munhu iyeye, abve kuti mude tanoita naye. Ngaaregere vamwe vake muzanu vakwikwidza nevachamisa vajiwe futi nachamisa.
Nini ndine kumwe kushushikana pamusoro pokuti President Chamisa vakaisa kumatare nyaya yekuti chavangu asaisenzesa mupicture wavo, asaisenzesa mupicture wavo. Vati vematare vanotogarira nyaya yacho kungafanika zvinhu zvinganzi kana dzinyariwo mukatorwa munhu akatora mupicture wacho akati ndoshandisa mupicture. Zvakafanana nokuti anogona kutondomubisa mupicture uyoyo kundoshandisa kubanawo kana kuita zvinhu zvose. Izvo hazvimbode kana kutora mwedzi minaine kana mishana. Ndizvo kungovhara vachavangu kuti vachavangu hanzini navachamisa vachadino mupicture wavo.
Tinotenda vatumira mashoko idzo ipfungwa dzavo dzisinei neStudio 7. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi, apo tichange tichitarisa nyaya yekushomeka kwemvura mumaguta. Aiwa vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokonekai nemufaro, ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.